panotaurwa nhoroondo yevanhukadzi vane mukurumbira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe Muzvare Thokozani Kupe ndemumwe wevanhukadzi ava. Muzvare Kupe ndemumwe wevanhukadzi vana pavanhu makumi maviri nevatatu vachakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mukana wekukurukura naMuzvare Kupe pachavo, asi takataura nevanhu vakasiyana siyana kuti tinzwe mafungiro avo pamusoro pavo. Vari kumirira Muzvare Kupe panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika, amai Priscilla Misaira Bwimushonga, vanoti Muzvare Kupe vane moyo wakanaka uye munhu akashinga kumira pachokwadi zvisinei kuti vangashorwa, kunyombwa kana kuzvidzwa.
Mudzimai anozvimiririra, mudzimai asingaiti zvekuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka anotya kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Muzvare Kupe vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pakongiresi yakaitwa muBulawayo muna Kubvumbi mushure mekunge vapokana nekukwidziridzwa kwava Nelson Chamisa kunzi vave ivo vanotungamira bato reMDCT zvichitevera kufa kwava Morgan Tsvangirai muna Kukadzi. Muzvare Kupe vakatanga vachirwira kodzero dzevashandi. Vakave munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Union kwemakore akawanda, vakavezve munyori mukuru weboka remadzimai kana kuti Women's Advisory Council muZimbabwe Congress of Trade Unions, izvo zvakaita kuti vave mumwe wevakuru vakuru vebato reMDC parakavambwa mugore ra1999. Amai Misaira Bwimushonga vanorumbidzawo Muzvare Kupe panyaya yekuve munhu akakwanisa kuzvisimudzira muupenyu uye semunhu akashinga kana kwakatariswa nyaya yekurwisa chirwere chegomarara rezamu chinove chirwere chavakabatwa nacho muna 2011.
Mudzimai akasurviva yatinoti survivor wecancer, asi chero paakanga aine cancer yacho ipapo akairwisa, achiri kungoirwisa nahasi. Ari kutaura nezvayo, ari kubatsirana nemadzimai ane kenza. Asi handinyi yekumudira chaizvo chaizvo, ndechekuti asi mudzimai anovhunduka. Chero akasangana nezvakaita sei, ndofunga kuti unozviziva kuti akasangana nekutyidzirwa, akasangana nekurohwa.
Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa naMuzvare Kupe, Muzvare Yvonne Msarurwa, vanorumbidzawo Muzvare Kupe semucherechedzo wemunhukadzi akashinga pakurwira kusimudzirwa kwevanhukadzi kunyanya mune zvematongerwo enyika.
Takatarisa kubvira pakanga pachiitika masplits mumusangano weMDCT, Dr. Thokozani Kupe vaisara ndovaiumbiridza kuda kudzoreredza musangano weMDCT. Munhu ane moyo murefu, munhu anoregerera, munhu ane moyo wekuti inini pachangu ndiri kungoti Mwari dai vanga mandikwanisawo kundipo mwoyo wakaita sawa Muzvare Thokozani Kupe. Inini zvangu saIvoni Musarurwa, Muzvare Thokozani Kupe ndinoona havana rusarura, vanochida sevana vavo. Personally inini vanonditora semwana wavo. Kunyange pana ndakasungwa ndiri mukati mejeri, Muzvare Thokozani Kupe vaiona kuti Yvoni awana zvikwanisiro zvaanofanira kunge achikwanisa kuwana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province pasi pechikamu cheproportional representation, amai Nomvula Muguni, vanoti zvinovashamisa kunzwa vamwe vanhu vachiti Muzvare Kupe munhu anofarira kuita zvemirizhonga kana kusarura kuchishandiswa nyaya yemarudzi. Vanoti mukuvaziva kwavo kwenguva yakareba, Muzvare Kupe munhu ane mutsa nerudo.
Pese patinofamba ndoona kuti anenge achifaranana nevanhu vakawanda vari kuharare vepati yedu. Vaiuya kuno vechienda ikoko kumba kwake kunodya, vachivabikira vamwe vachivapa mari vachiti ndimai vedu. Ko mai wavo nhasi wazoita vhairendi kupiwo vanga vachidya kumba kwake? Munhu aitodzora vamwe vechidiki kuti aiwa tirege. Ipo pavanhu vechituka President Tsvangirai kuti aite, inini pachangu ndaimboti aine Tsvangirai uya anondipo, akati aiwa nechindevere hai muntu wenkosi uyegeleni muntu wenkosi. Handi iye Tsvangirai echirwara ndiye waiti hatina mateshwa munhu uyadini apore.
Mutauriri weboka revechidiki reMDC inotungamirwa naMuzvare Kupe vaAlfred Zurutwe vanoti vechidiki webato iri vanoona Muzvare Kupe saamai vavo uye vanovatsigira nekuti kunyange pakave nezvinovhiringidza munhu asingarase gwara pakurwira veruzhinji kuti vave neupenyu hwakanaka.
Munhu anotera gwara, munhu asingade zvinhu zvekunetsana nevanhu nekuti vanhu vanetsekane, munhu ari principled. And mama vane vision, yekuti vanhu veZimbabwe vagare zvakanaka. Akabetsera vanhu vakawanda in terms of kuti vaende kuchikoro, nemari dzake vanorwara vairwara vakaona papa pakaita bongozozo zanupiye vichirova vanhu ndiye akasara akamira kuharvest house vame vese vaenda akachengetedza vanhu vakisiya achiendesa vanhu kuchipatara ndoo mama watinoziva ndosaka takamira naye.
Asi mutauriri weboka revechidiki reMDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaBrian Dube vanoti havabvumirani nenyaya yekuti muzvare kupe munhu anotevedzera gwara vachiti dai izvi zviri izvo vangadai vasina kuramba kutambira zvakabvumiranwa nedare reNational Council yeMDCT.
Ndinoziva MDC imwe chete inotungamirirwa navaChamisa inova iyo yatakasigwa navatsvangirai vachitisira zvekare nelegacy yavo yavakasiya vatiudza kuti vanangu alliance isafa tuda kuti mubatane nevamwe vese chero pane zvikonzero zvipi nezvipi but batanai nevanhu vese vanoda kubatana kuti nyika yeZimbabwe iite zviri nani. Zvinova zvinhu zvakaitwa nebato reMDC zvekuti kwanzi munhu akasiya nekuti ari principled munhu ari principled haagoni kudefya ma orders a structure yeMDC the highest decision making body yakaita seNational Council.
Amai mguni vanoti havabvumirani nevanhu vanoti dai muzvare kupe vasina kuita chiramwa vakaramba vakabatana nevamwe zvisinei kuti vaisafara nekwavanoti kubvutwa kwemasimba kwakaitwa navaChamisa. Amai mguni vanoti sekuziva kwavo muzvare kupe vakaedza nepose pavaigona kuti vagadzirisane navaChamisa asi izvo zvakakona ng'anga vakaona kuti zvaive nani kuti vaite aziva kwake aziva kwake.
Zvimwe nguva kana uchida kuti umirire chinhu kuti chigadzirwe uri mukati unenge uchiona kuti vanhu vauri kutaura navo nayo vari kuzvinzwisisa. Munhu ari leader anotevera gwara remusangano nerenyika, so kana isi tadza kutevera remusangano renyika acharitevedzera sei? Ende ini I believe kuti munhu akakudana pameeting akanoicheya iwe usingabvumirani nekuti akucheye okudana woenda unogara kupe, you are endorsing that person, you are saying wavhuma kuti ndi. If you don't agree with something, you don't attend that meeting because you are not endorsing it.
Mudzidzisi wezvebudiriro nerunyararo uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaDidmas Dewa vanoti kunyange hazvo muzvare kupe vaive nechikonzero chakakodzera chekuita zvavakaita zvaive zvine hungwaru kuti varambe vakabatana navaChamisa.
Mupolitics dzemuZimbabwe zvinhu zviri pamurayiro kwazviri pamutemo handizvo zvine basa. Chine basa inhamba huru yevanhu, you must go kune vanhu. Saka vanhu vakakurumidza kuona sekuti generation inonachamisa ndoingagona kuunza change. Zvandinobva ndazoona kuti osamai vechikuru emadhali figa akanga aine history inorondo zvikuru yekumira nebato aifanira kuzoextenda rudo rwake rwechiamai akaramba arimo mumusangano vakabatana kusvika parinhasi so that zvaita rwana tsvangirai zviya kuti united we stand divided we fall ndosvangadai akangoita angoti vana uyai tiite chinhu chimwe chete tifambe gwara rimwe chete.
Vade wavanoti zvakaitika kuna muzvare kupe muyanzaniso wezvagara zvichiitika kuvanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tikatarisa even kusimuka kwakaita Mai Mujuru mubato reZANU-PF vanhurume vanga vari behind. Kune vamwe vanhukadzi vaitodeserva kuti vange vachisimuka kuenda paVP asi zvaitorera kuti pange paina Solomon Mujuru murume wacho vamugabe vachisapota kuti Mai Mujuru vaende pachigaro. Ndo zvimwe chete zvezvakare tikatarisa nguva yakazosimuka tokuzanikupe kuti vaite pachigaro cheVP tsvangirai achiri mupenyu. Vakasimuka panguva yekuti pamwe madzimai akanga achitodeserva anga ine history chaiyo yebato rakadzama akafanana nemukadzi anonzi Comrade Lucia Matibenga, vanatrad Stevenson, vana Pauline Mpariwa, but havana kunge vachiwana zvigaro izvi.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti dai MDCT yakanyatsotevedzera bumbiro rayo remitemo zvaive pachena kuti muzvare kupe semutevedzeri wekutanga wavatsvangirai ndivo vaifanirwa kusanobata matomu mushure mekushaya kwavatsvangirai pozoita extraordinary congress mukati megore rimwe chete sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato iri iro rakavandudzwa muna 2014. Muzvare kupe vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa uye vane vana vatatu. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.